Izvi zvaziviswa negurukotare zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamusangano wavaita mushure momusangano uyu. Amai Mutsvangwa vati vova munangagwa vanoziva matambudziko akatarisana nevanhu uye vakurudzira makurukota avo nevashandi vehurumende kuti vagare muvanhu vachiona kuti zvirongwa zvehurumende zviri kufambira mberi uye zvichemo zvevanhu zvagadziriswa. Vachitaurawo pamusangano uyu gurukotare zvemari vamutulinciwe vati nyika iri kuedza nepainogona napo kuti vanhu vawane chikafu chinokwana ichishandisa mari yayo pamwe nerubatsiro kubva kune dzimwe nyika nemasangano anobatsira akaita seWorld Food Program. Vamwewe vabvumawo kuti nyika ichatenga chikafu chemaGMO kuitira nzara iriko, asi vakati Grain Marketing Board ichatanga kuunganidza chibage chisiri GMO kuitira remangwana. Zimbabwe yange isingabvumidze chikafu cheGMO munyika kunyange hacho change chichipinda munyika.
Obviously nyaya imvura chete ndiyo iri kutinetsa handiri kuona, saka tota kusapota avo vanota kuinvesta in irrigation on the climate proof the agriculture so that we know water security. Water security will ensure food security.
Asi mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa remdc inotungamirwa navanelson Chamisa vane kutambo renyoka vati vanoshamiswa kuti hurumende yava kukoshesa nyaya dzechikafu pari zvino asi yakatambisa mari pacommand agriculture.
Zvinovhundutsa kunzwa hurumende yava munangagwa ichitaura iyo kuti food security ndoya priority yavo kana kuti donzo ravo gore rino, nekuti ndiyoyo hurumende yava munangagwa ine shamwari dzavo dzati hakutotaurwa nemayouth ezano kuti imbavha. Saka vamunangagwa vagonotiudza kuti hurumende yavo yakuda kuprioritiza food security ivari vane shamwari dzakaba mari yaifanira kumeka shuwa kuti nyika yawana kudya kwakakwana.
Amai Mutsvangwa vatiwo vamunangagwa vakurudzira vanoona nezvekudzivirirwa nekuchengetedzwa kwemutemo kuti vagadzirise nyaya yemakoronyera ari kuuraya nokubira vanhu goridhe vachishandisa zvombo zvinosanganisira pfuti nemabhemba. Asi vatambo rinyoka vatiwo nyaya iyi iri kukonzerwa nevamwe muhurumende.
Mosquito haigone kurapa malaria. Mosquito iZANUPF ndo yakakonzera malaria, ndo iri kukonzera machete gangs, ndo iri kukonzera nzara munyika. Saka ZANU haigone kugadzira dambudziko rayakaunza munyika.
Imwe nyaya yazeiwa pamusangano wanhasi inyaya yechirwere checoronavirus, uye dare remakurukota raziviswa kuti hapana munhu achabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, asi kuti pane vanhu mazana mashanu nevatanhatu vakabva kunyika dzine chirwere ichi dzakaita seChina vari kuongororwa. Gurukota rinoona nezveutano vaobhadhaya moyo vati vari kutora matanho ekudzivirira chirwere ichi pamwe nekuona kuti achipararire nenyika yose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.